이 부메랑을 차카 뉴르라노 바가타 아메리카니 니카이 비즈바브 시 부메랑을 신혼 위 extradition designated country United States of America order 2018 차카 운수가 트루 인원 스테시토리 인스트루멘트 199 year 2018 시 부메랑을 시 부메랑을 차카 핑구와 과토노두구 인코파레이트와 가나우가제트와 through yatinoti extradition act yakagara iripo chibvumirano chinobatsira mukutambidzanwa kwevanhu vanenge vachipomerwa mhosva pakati penyika mbiri idzodzi kana kuti vanenge vakatokonvictwa kana kubatwa nemhosva vasipo kunyika idzodzo dziri mbiri kungava kuamerica kana kuzimbabwe america kana zimbabwe yokumbira kuti titambidzeiwo vanhu ava kuda kuti vauye kuno kuzotarisana nemhaka dzavo dzavakapara kana kuenda mujere vachiseva time semhaka dzavanenge vakapara ndo mashandiro achinoita
pane dzimwe here mhosva dzisingapindi muchibvumirano ichi
hongu tisati tasvika ipapo vahwande chibvumirano ichi chakasainwa muna 25 july muna 1997 but changa tisingakwanisi kushanda chakazotanga kushanda chakuchitanga kushanda iye zvino after chagazetwa musi wa 5 october anova the last week hongu pane dzimwe mhaka dzisingapindi asi mhaka dzinopinda imomo ndopatinofanira kutangira imhaka dzinenge dziri dzekuti munyika mbiri idzodzo munhu anokwanisa kupika jere kana abatwa kuti iko mhaka yaari kupomerwa iyo akaipara anopika jere for a minimum of 1 year munyika dzese dziri mbiri mhaka dzese idzodzo idzo dzinopinda paextradition treaty iyoyi ko mhaka dzisingapindi imomo imhaka dzakafanana nedziri pasi pe 1 year kozoitazve dzimwe mhaka dzakafanana nedzechiuto dzinenge dzakaparwa kana pane pari panguva yehondo hadzipindi ipapo kozoitazve dzimwe mhaka dzakafanana nekuuraya kana kuti mutungamiri wenyika idzodzo dzinoextraditwa hadzipindi pamhaka dzinotsiurwa kunzi hadziextraditiwi
kana munhu achidikanwa nehurumende yezimbabwe kana kuti nehurumende yeamerica zvinofambiswa sei
kana munhu achidikanwa nehurumende zvinoenda through yatinoti madiplomat chikumbiro chinouya through ambasada anenge ari muzimbabwe kana high commissioner weamerica ndiye anosaina mapepa asaina mapepa chikumbiro chosviswa kuministry of home affairs and cultural heritage iyo ndoyozoshanda naprosecutor general munhu iyeye kana akumbirwa mapepa anotoenda mapepa anenge achitaura kuti kuamerica kwachona mhaka yachona yakamira sei iye chaari kunzi akaita chii ende anowanikwa kunyika ipi mapepa iyese anoratidza mhosva yaakapara anosviswa kuna magistrate magistrate adhinda pobuda warrant of arrest mapurisa oenda onokwanisa kusunga munhu iyeye kuti iko aundwe mudare aundwa mudare magistrate anongotarira chete pachiyero chiri pasi chatinenge chiti prima facie hachichiyero chinonyanya kushamisa chokuti zvingange zvakadaro here kuti pane nyaya yaanofanira kunopindura zvatokwana ende mhaka yaakatarisana nayo imhaka here inokwanisa kuextraditika kana akabatwa nemhosva anopika here jere kudarika 1 year zvikangooneka zvakadaro chete zvinobva zvabvuma kunzi atambidzwe kunyika iyoyo zvakafananawo nekuamerica america uyo inodaro havazokwanisi kunyanyoteketudza vachitaura umbowo hwese nemhaka yekuti mutemo unokurudzira cooperation hautarisi kuramba nemunhu asi unotarisa kuti iko nyika nenyika inotora chinhano cheimwe ichiedza kuibatsira kuti munhu uyuyu atumidzirwe kunyika iyoyo
pane murume wekuno kuamerica dr palmer vakanga vachidikanwa kuzimbabwe nenyaya yokuuraya Cecil the Lion kugozeda zvizvarwa zvezimbabwe zviviri zvinodikanwa kuno kuamerica pamusoro pekuba mari dzechembere kunoku nyaya idzi dzinopinda here muchibvumirano chakaitwa ichi
maita zvenyu vahwande mabaya dede nemukana nyaya yakafanana neamerican dentist anonzi Walter James Palmer muna 2015 yakakonzera kuhurukuro chaizvo akatadza kudzorwa kuzimbabwe nemhaka yekuti zimbabwe yanga isati yagazeta extradition treaty yayo neamerica saka panga pasina simba rekuti zvidaro asi iye zvino zvaakuchikwanisa kuitika ndoyambuka ndotaurazvo nenyaya yevakomana vamataura
vana Chris na Julius Marimbire na Andrew Tashanduka Bere. Awa wanga wakidiwa kwa Amerika nenyaye tax fraud ino involve 7 million. Nyaye yakauya before High Court, ndomba High Court yaramba kuti iko vanhu vanokwanza kutumirika kwa Amerika nekuti Zimbabwe again yanga isati ya incorporator treaty iyoyi mutemo wayo through the Extradition Act. Now that is raitika. Dambudziko riripo nderekuti wangovepo mutemo uyu hauchaketi, unokwanza kudzokera kumashure, unokwanza kuenda mberi. Haushandi kubva iye zvino chete zvichienda mberi, une yatinoti retrospective application. Saka zvakuenda nekuti pane appetite here yekuti nyika yeAmerica kana kuti yeZimbabwe idzokere kumashure kuedza kuita tsvakurudzo sezvinhu zvinenge zvakadaro. Asi chikuru chiripo ndechekuti iye zvino pane kushanda kunenge kwakanaka pakati penyika mbiri idzodzi, maererano nevanhu vanenge vachinzi vaparamhosva kuti vainge vanotongwa ikoko kana kuti vanenge vatotongwa kunzi vaende kunopika kunyika dziri mbiri idzodzi.
Mr. Nyengedza, pane chii chimwe chamukatitaurira pamusoro pemutemo uyu?
Mutemo uyu wakanaka chaizvo, asi sechinhu chese chese the proof of the pudding is in the eating. But pari kuratidza kuti nyika yeZimbabwe yasumuka ikaenda pachinhano chikuru chapamusoro chinoenderana nemaleague of nations mamwe yese ekuedza kuti iko musavande musavanze vanhu vanenge vachinzi vapara mhosva mune dzimwewo nyika iwo America ichitarisirwa iite zvimwe chete izvozvo. Nyika haikwanisi kuramba nemunhu ichivanda nekuti chigari chemuno munyika. Munhu iye anokwanisa kutambidzwa chero ari mugaro wemuZimbabwe chero ari mugaro wemuAmerica. Mutemo uyu wakanakirazve taakuenda kunogumisira nekuti munhu akatiza iyaiya yatinoti achienda kunopotera kune imwe nyika haakwanisi kunonakurwa achitorwa ikoko achidzorerwa kunyika iyi kureva kuti mune masafeguards arimo. Asi zvikabatwa kuti arikuda kuvanda achisvika political asylum but iye asiri involved in politics ari kutiza mhosva anodzorerwa kunyika yake kureva kuti mutemo uyuyu unoendera uri pamusoro zvinoenderana neyatinoti Vienna Convention on Diplomatic Relations uri maringe nezvete izvozvo. Saka mutemo wakafungwa chaizvo ende ini ndinoti makurukoto enyika yeZimbabwe nekuti yaita zvakanaka after 21 years yakagarira mutemo iwoyo.